Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chikumi 11 2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere chaCovid-19 ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Magweta aDr. Musa Kika adzokera kudare zvakare achipikisa mutongo wakapiwa nedare repamusoro nezuro wekuti mukuru wevatongi Chief Justice Malava havana kuzvidza dare. Hurumende inoti ichaenderera mberi nekuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo zvisinei nemutongo wanezuro. Gadziriro yeZimbabwe yemakundano e2023 Rugby World Cup yavhiringwa nemitemo inobata chirwere chaCovid-19 zvichitevera kubuda kweNamibia mumitambo yekuedzana masimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Magweta mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika adzokera kudare zvakare achipikisa mutongo wakapiwa nedare repamusoro nezuro wekuti mukuru wevatongi Chief Justice Malava havana kuzvidza dare apo vakadzokera kubasa mushure memumwe mutongo wedare iri wakati vaende pamudyandigere. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Rimwe remagweta ari kumirira vakika vawilbert Manjinde vaudza Studio 7 kuti havana kugutsikana nemutongo wanezuro nekudaro vachiri kuongorora kuti voupikisa here kana kuti kwete, asi vati vaisa chikumbiro kudare chekuti mutongo wakaendesa vamalava pamudyandigere musi wa15 mwedzi wapera urambe uchishanda kudzamara dare resupreme court ranzwa chikumbiro chavamalava chekuti mutongo uyu uiswe parutivi.
Saka chikumbiro chedu chanhasi ndechekuti takamirira kunzwikwa kweapiwu iyi. Mutongo wakatongwa navana Zhou namaitarehwa pamwe najaji Mutore ngauve mutongo iwo unoramba wakadaro dzamara wasendekwa parutivi neapiwu court. Ndiyo yatiri kuti leave to execute the judgment pending appeal yataendesa nhasi.
Nyaya yavamalava yatsviriridza munyika uye pane nyaya dzakawanda kumatare dzekuti vasiye basa nedzimwe dziri kupikisa mutemo wakashandiswa nemutungamiri wenyika vaema Solomon Ngagwa kuwedzera nguva yavo pabasa weConstitutional Amendment No. 2 Act. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu Mandevere vaudza Studio 7 kuti vamalava vachagara vari kumatare pachinambo chekuti vagare vachitonga nyaya.
Vamalava varume vabva vambomira parutivi vasiya hofisi iyi. Iyi hofisi yenyika haizi hofisi yemunhu mumwe chete. Ndomaanandirozviita kuti chigare chichangobva chisiko chenyika. Vamalava kana kuti vamalava ari vamwe munhu vangozvisa parutivi aregera nyika nebumbiro remutemo zvichienda mberi.
Mukuru wemedia senda vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti zvave pachena kuti gakava pamusoro pavamalava harisiri rezvemutemo asi kuti rave rezvematongerwo enyika.
Mutemo unowanzo vakudivi revari kutonga kunyanya sei kana ivo vari kutonga varivo vanogadzira mutemo wacho sezvakaitika muno. Muno mutemo wakagadzirwa nevemapato ezvematongerwo enyika ZANU-PF iriyo iri pamusoro. Saka zvemuri kuona izvi hongu idande rinomboitwa richidai richidai pamwe pari kuitwa rinonzi dhirama asi zvetiri kutoona ndezvematongerwo enyika.
Asi nezuro gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vakaudza Studio 7 kuti mutongo wanezuro unoratidza kuti matare anoshanda akazvimirira. Mwedzi wapfuura vakika nevamwe vanosanganisira magweta echidiki vakaenda kudare High Court nechikumbiro chekuti vamalava nevatongi vese vematare eConstitutional Court neSupreme Court Vasa wedzerwe nguwa pabasa kana vachinge vasvika makore makuma nomwe vatongi vatatu vedare iri vachitungamirirwa naJustice Appiah Shaw vakabvumirana navakika nevamwe vavo izvo zvakaendesa vamalava pamushandigere kunyange hazvo vamunangagwa vainge vawedzera nguva yavamalava pabasa nemamwe makore mashanu vachishandisa Constitutional Amendment No. 2 Act asi vamalava vakapikisa mutongo uyu kusupreme court ndokubva vadzoka kubasa izvi ndizvo zvakaita kuti vakika vadzokere zvakare kudare vachiti vamalava vasungwe nemhosva yekuzvidza dare asi dare rehigh court rakati hapana mhosva yakaparwa navamalava richiti kuenda kwakaita vamalava kudare resupreme court vachipikisa mutongo wachivabvu 15 kwakabva kwaisa parutivi mutongo waJustice Shaw nevamwe vavo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muHarare nenzvimbo dzakaitenderedza vatafadzwa muguti vanoti vachaenderera mberi nekuchenesa guta kusanganisira kuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo kunyange hazvo dare redzimhosva rakamisa kuputswa kwezvivakwa izvi nezuro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi kuchirongwa chekutambidza zviri pamutemo mapurisa ekanzuro yeHarare zvekushandisa pakuimba vamuguti vati kumiswa kuputswa kwezvivakwa zvisiri pamutemo zvakaitwa nematare ndezvenguva pfupi chete vachiti vachashandisawo mitemo kuenderera mberi nekuputsa zvivakwa izvi senzira yekuchenesa guta nenharaunda.
Hatisi kudzokera shure, tisarova basa sebasa zvavasati vamboona. Vamunangagwa vakakudzei kuvuya shamhi nemunyu. Takasvika. Tisu shamhi nemunyu.
Vachitevedzera mashoko emutungamiriri wenyika pavaitaura zvekuti vanhu vacharangwa neshamhi nemunyu, vamuguti vatiwo vese vakavaka pasingatendedzwi vacharangwawo kuburikidza nekuputsirwa zvivakwa izvi. Vamuguti vatiwo kunyange hazvo pane vari kuvashora kuti vari kupindira nyaya dzemakanzuru vati vacharamba vachishanda sezvo vakaona kuti makanzuru ari kutadza basa raanofanirwa kuita rekuona kuti muguta makachena uye vagari vari kutevedzera zvinodiwa nemitemo.
PDC is interfering. There will be no need for us to come if you are doing your jobs. If you have done it in the last 20 years, there will be no need.
Ndinonzwa zvangu vanhu vachitaura vachiti PDC vari kupindira nyaya dzemakanzuro. Dai maiita basa renyu nemazvo uye maiita zvamaitarisirwa makore makumi maviri apfuura, pangadai pasina chikonzero chekuti ndipindire.
Nezuro, dare rehigh court rakambomiswa kuputswa kwezvivakwa zvisiri pamutemo kumusha weChitungwiza mushure mekunge sangano reChitungwiza Residence Trust kana kuti Chitres richitungamirwa nemukuru weChitres amai Diana Alice Kuvea rakakwira kumatare. Amai Kuvea vaudza Studio 7 kuti sevagari vari kutarisira kuti makanzuru pamwe nevakuru veHarare vachatevedzera zvakaturwa nemutongo. Amai Kuvea vati sevagari vari kutarisirawo kuti kana vakapiwa pekutengesera pakanaka vachaenda kwavanenge vapiwa.
Tiriko takagadzirawo kuti kana vatapuwawo pa pekutengesera pakatsarukana pane mvura pane zvimbuzi tinokwanisa kuenda, nekuti kunyangwe mumugwagwa imomo matiri kutengesera tine marisiti ekuratidza kuti tiri kubhadhara kukanzuro yeChitungwiza ende vari kutambira mari dzenu.
Amai Kuvheya vati kutengeswa kuri kuitwa neveruzhinji kutsvakararamo, vakatiwo nyika ikavandudza upfumi nekumutsurudza maindastry vanhu vanobva mumigwagwa vachiendawo kumabasa.
Hapana asiri kuziva kuti iwo ibasa remaoko kana kuti mavendors ndiro chete basa ririmo mukati meino nyika nekuda kwekuoma kwezvinhu. Dai kwangu ine indastry hapana ndakuonekwa achitengesa mumigwagwa, hapana ndakuonekwa akamira pamasaidhi yemigwagwa achiita zvidhinha achigadzira masofa kana kuita zvakasiyana siyana.
Makanzuru eHarare neChitungwiza vachibatsirwa nemapurisa akatotanga hurongwa hwekuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo. Asi hurumende iyo yakambenge yabuda nechisungo chekuputsa dzimba dzakavakwa papurazi reSolomio Yakati nemusi wechitatu haichaputsi dzimba idzi sezvo vagari vachange vachinyoresa kuwana mastand avo zviri pamutemo vachibatsirwa nekambani yemunyori wezvemutemo muZANPF vapo mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanhu vakawanda munyika vari kushushikana zvikuru nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Godfrey Mutimba anotiudza zviri kuitika kumasvingo pamwe nemamiriro akaita chirwere ichi munyika yose.
Vanhu vakawanda vataura neStudio 7 kuchiredzi vanoti uwandu huri kubudiswa kwemazuva mana apfuura huri kuvatyisa sezvo guta iri riri kuramba riri roga rine uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi pane mamwe maguta ose mudunhu rese remasvingo. Dzimwe nzvimbo mudunhu remasvingo dziri kubuda dzisina kana munhu mumwe chete anobata nechirwere ichi panoongororwa vanhu zuva nezuva. Musi wechipiri H10 pavanhu gumi nemumwe vakawanikwa vaine chirwere ichi mudunhu rose remasvingo, vapfumbamwe vaiva vekuchiredzi, vaviri vari mudhorobha remasvingo. Musi wechitatu 9/10 pavanhu gumi nevapfumbamwe vakabatwa necovid-19 mudunhu rose, vese vaiva vekuchiredzi, uye nezuro musi wa10/10 vanhu vapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi vose ndevekuchiredzi. Mumwe mugari mumusha wetsovani vamaoko mugodzo vanoti vave kutyira upenyu hwavo.
Sekuona kwangu, I think kuti there's been a realization yakaitika almost in town. Regulations in COVID, they haven't been really been followed.
Mumwe mugari wemumusha wekwazava kuti ane mazambuko ekuenda kunyika dzeSouth Africa neMozambique, uko vagari vanobira zviri pamutemo nekudara vanogona kuuya nechirwere ichi.
Vana vedu vakawanda vaikunzvimbo kuno kuchiredzi, vazhinji vachona vanopota vachienda zvavo kuSouth Africa vachijamba bhodha, vamwe vachidzoka, vakawanda vachona vanotaridza kushandisa nzira dziri pamutemo kudzoka muno munyika. Tisakutyira upenyu hwedu.
Izvi zvatsinirwawo namuzare Nyasha Dzigauke vachiti ivo hurumende inofanira kuona kuti vanochengetedza mutemo vapinda mumisha yemudhorobha iri kuita kuti vanhu vatevedzere zvisungo kuti chirwere chisaparari.
Makesizi acho ari kungokwira. Saka tachingokumbirawo kuti hurumende iwone zvokuita weitibetserewo kuti upenyu hwedu huve safe.
Hurumende yati iri kushushikanawo nekukwira kuri kuita chirwere ichi muchiredzi, kunyange hazvo kusati kwava nemunhu arasikirwa neupenyu. Mumukuru webasa mubazi rezveutano mumasvingo Dr. Amedas Chamu vanoti hurumende iri kuita tsakurudzo yekuti ione kuti chii chiri kukonzera kukwira kwechirwere ichi muchiredzi. Asi mutauriri wekomiti yeCOVID-19 task force mumasvingo Varojas Irimai vati kukwira uku kuri kukonzerwa nevanhu vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana vachinotsvaga mabasa ekukohwa nzimbe muminda yeTonga Juliet pamwe nevamwe varimi vatsva.
Panguva inoi yakafanana nekukohwa kwenzimbe kudai, vanhu vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana uya waine denda iroro.
Hurumende yakazivisa nezviro kuti vanhu vana vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vanhu makumi matanhatu nevana vakabata nechirwere ichi munyika. Vanhu vabata nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nemapfumbamwe nemazana mana ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu 39,496. Vanhu vafa nechirwere ichi vava chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nemakumi maviri nevatanhatu 1626. Vanhu mazana mashanu nemakumi matatu nevaviri vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevabayiwa nhomba yekutanga pamazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe ezviuru ane mazana mana nemakumi mashanu nevaviri 690,452. Vanhu zviuru zvina zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete 4,991 vakabayiwa nhomba yepiri nezuro, izvo zvatsitsa vanhu vabayiwa nhomba yepiri pazviuru mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe nemakumi mashanu nemana 399,054. Zimbabwe inoti ine uronga hwekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana 60% zvevanhu vari munyika senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi checovid-19. Kunyange hazvo Zimbabwe ine chirongwa ichi, nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti kubaya vanhu mamiriyoni gumi kuchanetsa sezvo vanhu vakawanda vari kutadza kubayiwa nhomba yekutanga munzvimbo dzakawanda sezvo nhomba idzi dziri kushayikwa mumatunhu akawanda munyika. Zvichakadaro hurumende yeAmerica yazivisa kuti ichabatsira Zimbabwe nemari yekurwisa denda recovid-19 inotangira pamamiriyoni makumi manomwe nemashanu kusvika pazana nemakumi mashanu emamiriyoni emadhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vanoda kuti
kubvira Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 919 AM 4930 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuwa ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 919 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Banga repasi rose reWorld Bank rinoti upfumi hwenyika uchakura nezvikamu zvitatu nezviga zvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 3.9% gore rino, asi pachine matambudziko nezviminga mpenye zvinofanirwa kugadziriswa uye zvinoda mari kuitira kuti upfumi urambe uchikwira. Richiparura gwaro rinodonongodza zvingaitwa kukunda matambudziko mune zveupfumi pamwe nekutarisa matambudziko anosangana nevanhu muZimbabwe, rakaparurwa padande mutande re3rd Zimbabwe Economic Update muHarare nezuro, bhanga repasi rose iri rakati kunaya zvakanaka kwemvura mwaka uno, kumuka kwemabhizimusi kubva mukumbokanganiswa nedenda reCOVID-19 uye wokuderera kweinflation nezvimwe zvichaita kuti upfumi hwenyika hukure. Asiwo bhanga iri rakati zviminga mpinyi munyaya dzehutano, dzidzo uye chikafu zvichakabata nyika manda matsipa uye zvinoda kuvepo kwemari pamwe nekujeka pamwe nekufambiswa zvakanaka kwenyaya dzebudiriro kuitira kutsigira kusimukira kweupfumi hwenyika. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti chinhu chinenge chakanaka chose kuti upfumi hwenyika huwandudzike, kunyange hazvo mamwe matambudziko eurombo anogona kuramba aripo sezvo achida nguva yakareba kuti ange achigadzirisika.
Tirikuona kuti World Bank vatopfudziridza growth projection yavo nekuti pakutanga kwegore vakambotanga ivo vachitaura kuti economy ichakwira by 2.9%. Saka tinoona kuti vakwidza growth projection yapa 3.9%. Zvino izvinhu zvinenge zvakanaka nekuti kana ikonomi iri kuwandudzika kureva kuti consumer welfare yevanhu inowandudzika, uyewo zvinoreva kuti mabasa mainvestments anoti wandudzikeiwo even though mamwe matambudziko eurombo anogona kuramba ariko nekuti anenge achida time yakawanda yekunge ikonomi ichifamba zvakanaka kuti anga achideredzwa zvakanyanyisisa. But I think it's mashoko akanaka uyewo ari maringe even negwaro raparurwo neMinistry of Finance and Economic Development yavari kuti first quarter treasury bulletin irikuratidza kuti first quarter upfumi hwenyika hwatikwirireiwo, uyewo makaonawo zvakare even mapreliminary results akaburiswa neConfederation of Zimbabwe Industry aratidza kuti even capacity utilization muindustry yatikwirireiwo tichienzanisa negore rapera.
Tiri kuonawo nguva imwe chete, Dr. Chitambara, World Bank iri kutaurawo kuti Zimbabwe ichakatarisana nemachallenge kana nezviminga mpinyi. Zvii zvamungataura panyaya iyo tichitarisa kunyaya dzakaita sedzeutano, dzidzo, magariro evanhu nenyaya yechikafu?
Tine chokwadi, tine matambudziko akanyanyisisa. Takatarisa hatingati key social and development sectors akaita sana social protection. Vanhu vakawanda havana formal sector jobs. Makaona even zvipatara zvedu mishonga tine machallenges, even staff complement chaiyo tine machallenges. Nyaya dzesocial protection kune machallenge akawanda, even mihoro inotambirwa nevashandi vehurumende kunewo machallenge. Saka tiri kufara kuti hurumende tava nezvesurplus first quarter, taakufanira kunge tichishandisa mari iyoyo kumasectors anoafekta utano hwevanhu, anoafekta welfare yevanhu, masekta akaita sana health. Ndokuba tiri kufanira kunge tichiisa mari yakawanda ikoko.
Tichitarisa zvimwe zvakataurwawo negwaro irori, zvii zvamungadonongodza kana kuti zvamungakurudzira kuti dai Zimbabwe yaita sehurumende?
Zvakawanda zvinofanira kuitwa nehurumende, zvimwe zvacho kuunza mareforms kumainstitutions ehurumende atikati maparastatals, state owned enterprises. Nyaya yemareforms yema state owned enterprises atinge yakakosha kuti gore rinoiri ratiri tinge tichiwana a bit of progress in terms of mareforms, nekuti ndo zvimwe zvinoenda kuti munyika muikonomi muve neconfidence.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7. madzimai maviri ari zvizvarwa zveZimbabwe anoti akaona zvakakodzera kushandisa maoko vachigadzira zvimotokari zvinotambiswa nevana kana kuti matoi vari muBotswana sezvo vanga vasingadi kusakadzwa sechipfeko vachishandira vamwe vanhu. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Madzimai maviri aya anobva kwaMutokwa achigara muBotswana anoti ari kuita mabasa emaoko achigadzira matoi anotambiswa nevana vadiki senzira yekuti awane mari. Madzimai maviri aya amai Privilege Mukande pamwe chete nemuroora vavo ari mudzimai wehanzvadzi yavo vatichaona Jakarta amai ndozviita Jakarta vanoti vakaona kuti kushandisa maoko avo ndiko kungava pararamo iri nani muBotswana sezvo vasingawani rubatsiro rwakanyatsoti tsvikiti kubva kuhurumende. Amai Mukande ava nemakore makumi maviri nemana vanoti basa ravakadzidziswa nababa vavo mushure mekuripiwa sechipo muhope rinovapa mari ingasvika zviuru zvisere zvemapura eBotswana.
Sakurudzira ndeyekuti vakadzi tinofanira kuti tione chatinoita nemaoko edu, tishandise maoko edu, tisamirira kuti kana tikaona tupula timire kupuhwa kana tizopfunga pfungwa dzakaipa kuti tinoba kana kuti tiende kupi. Kurudzira ndeyekuti tishande nesimba.
Iyi mari yakawanda zvikuru kana ichienza nechwa nemari dzinotambiriswa vanoshanda mudzimba nemumapurazi muBotswana avo vanoona chiuru chimwe chete nemazana mashanu emapula pamwedzi. Kunyange hazvo basa ravanoita riri basa rinotarisirwa kuitwa nevanhurume, amai Mukande vanoti murume vavo vaMatthew Mukande vanovapa nguva dzose mashoko anovasimbisa. VaMukande vanoti vanokurudzira mudzimai wavo kuti aenderere mberi nebasa rake remaoko sezvo richiunza mari inobatsira zvikuru mukukudza vana vavo vatatu.
Umaonata upenyu zvine zvida kubatsira nabo zvechipo chaanato munhu kana ane chipo chake usakwanisa kumudzikirira chipo chaanacho.
Amai inozviita Jakarta vanoti vakaona zvakakodzera kugadzira zvigadzirwa zvavo muBotswana nekuti zvinhu zvavo zvinotengwa nyore zvichienzaniswa nemuZimbabwe.
Pekutengesera pakanaka nokuti ukaenda mutaoni macho saka ukaona pekutengesera pakanaka panenge pakachengetedzeka.
Vatichaona Jakarta avo vanova murume vanozviita uye vari hanzvadzi yamai Privilege Mukande vanoti vanopota vachibatsira madzimai maviri aya uye shuviro yavo ndeyekuti vakwanise kuve nekambani inogadzira matoi munyika iyi.
Pari zvino muno macho zviri kufamba vati takatarisa kuti munogona kundopera nzvimbo yatiri yeFrancetown muno inogona kundopera saka tinenge takatarisa kuti tinotengesawo mune dzimwe nzvimbo asi shandu kuhombe iripo asi dai kuti tinenge takwanisa kubva munzvimbo yatiri ino tichienda mune dzimwe nzvimbo kana kuwana matrip yekuti kana tagadzira tine trip yekuti tinondotengesa kwakati shanduro inowanika kwatiri.
Nyanzvi munyadze zvoupfumi uye vari mudzidzisi paHaborone University College of and Professional Studies vaEdzai Mugwagwa vanoti mabasa emaoko ndiwo anopapundudzo muBotswana sezvo indastri yenyika iyi ichiri diki.
Nyaya inoitika ndeyekuti muno muBotswana ka indastri ichiri diki zvakanyanyisa muno because muno muBotswana havasati vakwanisa kuproducer ivo pachezvavo kuti vanogadzira maproducts avo akati wandei handizvia dhatsa ndichiona vanhu ka vanobva kune dzimwe nyika ka and they come here in Botswana to buy maproducts anobva from other countries and it saka like maproducts ari muno mazhinji anofarirwa nevanhu ka ari kubva kune dzimwe nyika. And the industry yeBotswana ichiri diki kana ndichiona.
Madzimai maviri aya anoti acharamba achiita mabasa avo emaoko aine chinangwa chekukuwa pakuru mune remangwana sezvo riri kuratidza kuti rakajeka. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown Botswana ndini Shingirai Madondo.
Zemitambo. Gadziriro yeZimbabwe yemakundano e2023 Rugby World Cup yavhiringwa nemitemo inobata chirwere cheCOVID-19 zvichitevera kubuda kweNamibia mumitambo yekuedzana masimba. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutambo wekuedzana masimba wanga ufarira kuitwa muHarare Sports Club mangwana wamiswa sezvo sangano rinotungamira mutambo uyu muNamibia reNamibia Rugby Union razivisa veZimbabwe Rugby Union kuti Namibia haichakwanisa kuuya nemhaka yemitemo mitsva yaiswa nehurumende mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Hurumende yeNamibia yamisa mitambo yese ine kusangana kwakanyanya kubva musi wa 1 kusvika 30 Chikumi zvichitevera kuwanda kwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 munyika iyi. Manager weMasebos vaJason Maris vati vave kutsvaga zvimwe zvikwata zvekutamba nazvo panguva shoma shoma yasara makundano e2023 Rugby World Cup Qualifiers asati aitwa. Makundano eMaWorld Cup Qualifiers aya ari kuitwa mwedzi unotevera kuTunisia. Chikwata cheMasebos changa chavere masvondo matatu chiri mukamba. Zvichakadaro, mitambo yenhabvu yeChibuku Super Cup iri kuenderera mberi mukupera kwesvondo kuine mitambo mitatu yezvikwata zvemugungano reGroup 1 chete. Dynamos ndiyo iri kutungamira gungano iri nemapoints masere ichiteverwa neCapes United neHarare City idzo dzine mapoints matanhatu. ZPC Kariba ine mapoints mashanu, Yada neHerentals dzichiteverawo nemapoints maviri chete. Kunyange hazvo Herentals neYada dziri kusangana mangwana, muteveri weYada vaJai Muneri vanoti kusatenga kwavo vatambi vatapa nguva yezororo kwavaparira makwikwi aya.
No new signing. Every team iri kutry ku upgrade ichitora ma new players. There's no team in progress nombe. Sapasina new signing, I don't think there's progress.
Asi mutambo mukuru ndeuyo uri pakati peDynamos neHarare City muNational Sports Stadium mekare. Pese panotamba zvikwata zvemuHarare izvi panowanzobuda nhabvu yemhando yepamusoro. Muteveri weDynamos vaTitus Goya vane chivimbo chekuti Dzimbare ndiyo ichakunda mumutambo wakakosha uyu.
Tinoona chibudirira. Strike force yedu ndoitemba.
Mubati wehomwe wechikwata ichi vaWebster Marechera vanoti vavimbisa kutenda vatambi vavo pakuru kana vakatora mukombe uyu.
Kana vahwina imari yevakomana, imari yemuti kana vahwina muwana tirikutangira.
Vavatidzani vayo Capes United ndiyo ichapedzisira kupinda munhandare nesvondo apo iri kusangana neZPC Kariba muNational Sports Stadium. Capes United inofarira kukunda kana zvaomesesa kuita mangange kuti irambe ine mukana wekuenda makota finari. Pari zvino Chicken Inn, Highlanders, FC Platinum neNgezi Platinum Stars ndidzo dzakamira pakanaka makwikwi aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kareati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Magweta aDr. Musa Kika adzokera kudare zvakare achipikisa mutongo wakapiwa nedare repamusoro nezuro wekuti mukuru wevatongi Chief Justice Malava havana kuzvidza dare. Hurumende inoti ichaenderera mberi nekuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo zvisinei nemutongo wakapiwa nezuro. Gadziriro yeZimbabwe yemakundano e2023 Rugby World Cup yavhiringwa nemitemo inobata chirwere cheCOVID-19 zvichitevera kubuda kweNamibia mumitambo yekuedzana masimba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Thank you.